Vanero sivone shirikuitika mukambani vanoti zvona zvina kumira zvakanaka munyaya dzemari zvekuti vashanda vasati vatambira mihoro yavo kubva muna gumi guru senzira yekuratidza kuti zvona zvisi kufamba zvakanaka mukambani iyi. AMH yakagumura vashandi vayo makumi manomwe zvichitevera mutongo wemuna chikunguru uyo wakapa makambani ari kutatarika masimba ekugumura vashandi kana isakwanise kuvabhadhara. Asi kambani iyi haina kutevedza mutemo unosungirwa wokubhadhara vashandi mwedzi mitatu kana ichida kuvagumura. AMH inonzi yakanyorera Retrenchment Board of Zimbabwe ichichema-chema kuti haina kana mari yekubhadhara vashandi vayakagumura. Asi vatori venhau pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevatori vari kushora zvikuru kambani iyi mabatiro airi kuita vashandi vayo. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Editors Forum vaBarnabas Todlana vanoti zvaitwa neAMH zvinodzikisira vatori venhau.
SeZimbabwe National Editors Forum tiri kushungurudzika zvikuru nenyaya dzekuti vamwe vatori venhau vari kubhadharwa nemavhaucha vachipiwa mari dzinokwanisa kuita ma$50. Takatarisa mari dzidzo tinoona kuti havakwanisi kunge vachikwanisa kurarama kana kubhadhara rent kana kubhadhara maschool fees nenguva yatakuenda iyi. Tinokurudzirawo mapublishers kuti vange vachiedzawo kuti vape vanhu vanovashandira mari inoita kuti vakwanise kurarama.
Vanyasha Nyakunu vesangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau remisa Zimbabwe vakurudzira veZimbabwe Union of Trade Unions kuti iongorore nyaya iyi zvakasimba.
Inyaya dzatiri kunzwa tinogara tichidzidzwa ende dzinotikahadzisa. Hadzisi nyaya dzatinoti dzinyaya dzinonakidza, saka tiri kuti vaongororewo nyaya idzi, vasangodziti pamwe hakuna nyaya dzakadaro. Vaedze kugara pasi pachezvavo, vaedze kuzviona kuti ndizvo here, ndezve chokwadi here zviri kuitika izvi, kuitira kuti ruramo yevatapi venhau irambe iri ruramo yakanaka yevanhu, vekuti kana vachinge vaya nezvavanyora zvavaisa kuvanhu zvigashirwe.
Mumwe mutori wenhau wemuHarare Terry Mutsvanga asvorawo sangano reZimbabwe Union of Journalists nekuregera vatori venhau vachipiwa tumari tusina maturo panguva yezororo rekisimusi.
Inyaya inosiririsa zvikuru nekuti zvinoratidza kuti vaiva tinoti maemployers havana hanya kana tsiye nyoro nevashandiri wavo. Uye tichitarisa nyaya yetrade unionism yejournalism tinoshaya kuti iri kuitei panguva ino zvinhu zvakadai zvichiitika munyika. Vanofanira kunge vachimiriririra vatori venhau asi tinoona vakanyarara vanhu vachitsikirirwa kodzero dzavo nemaemployers.
Asi munyori mukuru muzuji vaFoster Dongozi vanoti vashandi vekuAMH vakasvitsa nyaya yavo kuzuji iyo iri kuzeya nyaya iyi. Actifor Dongozi vaDongozi vanoti zvakaitwa izvi vanozvishora zvikuru vakati vari kutora matanho ekuti vagare pasi nevariridzi vekambani iyi.
Tinozvisoropodza chaizvo nokuti pakati pevatori venhau pane huru dzadzinohombe chaizvo. Hadi kutenga huku yomumagoza nokuti huku madhadha neturo nematoki mangarikuni nehanga vanazvo, saka usavi vanawo. Chibage nezviyo vanazvo mumatura dziripo huru dzinonyorawo nhau dzinazvowo izvozvo. Zvese izvozvo zvekuti zvinotsvagwa kumagroza havadi kuzvitenga nokuti vanazvo. Saka munhu haungamutsvagire kuti toda kuti chaunoda ndezvinodyiwa chete. Maschool fees ngavatipe kamavhaucha emaschool fees, ngavatipe mavhaucha emarent, ngavatipe. Zvatiri kureva ndezvekuti haungafungiri munhu kuti mari yake anoishandisa sei, nokuti umwe uchamupa vhaucha rerent iye anokudza kuti anemba yake, umwe omupa vhaucha reschool fees okudza kuti vana vangu vanobhadharirwa maschool fees. Saka munhu ngatihwe iri mari yake, kwete kuti munhu anofungirwa semwana mudiki kuti chii chaangada.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reAMH, asi vakamirira Alpha Media Holdings pakanzwika nyaya iyi pamberi peRetrenchment Board of Zimbabwe mwedzi uno. VaVincent Kaiya vakati kambani yavo iri kunetsekana nemari kubva munandira gore rapera. Retrenchment Board yakati AMHE unze magwaro aya anoratidza kuti mari iri kupinda zvakadii mukambani iyi. Vadongozi vanoti sangano ravo rakamirira kuona kuti kambani inowana mari yakawanda zvakadii kubva mukutengesa kwayo mapepanhau ayo pamwe nemari dzinobhadharwa nekambani nemasangano anoshambadza zvaanoita mumapepanhau ari pasi peAMHE. Alpha Media Holdings, kambani yemuzvina bhizimusi vaTrevor Ncube, avo vanova zvakare muridzi wepepanhau reMelon Garden rekuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa.